Sangano reConfederation of Zimbabwe Retailers rinoti ratanga kuita hurukuro nebhanga guru renyika reReserve Bank of Zimbabwe nevamwe vemabhizimisi vakarambidzwa kuita basa nehurumende vachipomerwa mhosva yekuti vaitenga nekutengesa mari pamusika wemukoto. Reserve Bank of Zimbabwe Financial Intelligence Unit kana kuti FIU inoona nezvemafambisirwo emari munyika inoti kunze kwekurambidza mamwe makambani matanhatu kushanda nehurumende vakavharawo vamwe vanotengesera vemabhizimisi zvinhu kana kuti mawholesalers mashanu ane mukurumbira asi asina kudomwa. Mawholesalers aya anonzi ari kutengesera vezvitoro zvinhu nemutengo uri pamusorosoro kana pachishandiswa mari yemunyika zvinonzi zvave kupa kuti dhora rezimbabwe rishaye simba zvakanyanya. Mutungamiri weConfederation of Zimbabwe Retailers vaDanford Mutashu vanoti vari kuedza kuita mutongi gava panyaya iyi.
Makambani aya mamwe achona vakavharirwa maaccounts avo, vamwewo ndo vane ongororo iri kuenda mberi. Asi sesangano tiri muhurukuro nebhanga guru renyika nemakambani akasiyana-siyana akavharirwawo maaccounts kuti tione kuti tingabatsirana sei isusu vemabhizimusi pamwe chete nehurumende kubudikidza nebhanga guru renyika reReserve Bank of Zimbabwe.
Hurumende inoti muna zvita yakapa mamwe makambani mari dzavo dzebasa ravainge vaita nayo asi vamwe vacho vachibva vaenda pamusika mutema zvinonzi zvakapa kuti dhora remunyika rishaye simba. Pamukoto dhora rekuAmerica rave kutengwa nemari yemunyika inosvika zviuru zviviri kana iri mari zhinji ukuwo kuRBZ riri pamari inodarika mazana matanhatu. Nyanzvi munyaya dzezveupfumi muzvinafundo Gift Mugano vanoti FIU iri kuita zvainotarisirwa kuita asi uku kupedzera hoko padehwe retsindi.
Danho ratorwa neFinancial Intelligence Unit yekuita blacklist makambani ari kuwanika ari pablack market. Ibasa ravanogara vachiita nekuti mandate yavo inovakurudzira kuti vaite blacklist kuvhara maaccounts anonge achiita musarinya pablack market. Dambudziko ratinongoita nguva nenguva tichingoona makambani achiblacklistwa ndezvekuti tinozongoona vabviswa pablacklisting nekuti kune vakuru vanonge vari behind makambani iwaya. Saka izvi zvinoshanda kunyika ine governance yakanyanya, zvinoshanda kunyika inoitwa zero tolerance on corruption and black market activities.
Imwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi muzvare Chennai Mutamba Sere vanotiwo hurumende haisi kugadzirisa dambudziko.
Izvi zvaitwa nehurumende hazvina kunaka zvamuchose. Chekutanga, zvinoita kuti macontractors aya vaende kana vabhadharwa mari dzavo vaende vachizonodzishandisa kutenga maUS dollar ndechekuti mari yemuZimbabwe ine inflation iri kuma 200 and something percent. Zvichireva kuti kana wakabata nhasi 2000 Zimbabwe dollars mangwana zvakafanana nekuti wakabata $2. So zvinenge zvisina hazvimeki sense kuti watora mari iyoyo woramba wakaibata iri mazim dollar ichiramba ichidzikira value. Kunyanya kana uri munhu ari kuda kuti aite business, uri munhu ari kuda kuti ashandise mari yake mubusiness, zvinenge zviri nani kuti wakaichinja kuita maUS dollar. Wodi wochikwanisa kuti kana uchida kutenga kana ari ma raw materials kana uchida kubhadhara vanhu kana kudii woziva kuti mari yako yava muvalue isingachinji kana yava maUS dollar.
Muzvinafundo Mugano vapawo pfungwa dzavo kuti dambudziko iri ringagadziriswa sei.
Chikuru chinofanira kuitwa muZimbabwe kusimudza simba reZimbabwean dollar. Hurumende inofanira kunge ine chivimbo neZimbabwean dollar yavo. Zvekublacklista naizvozvo tinganyeperana, hazvina kwazvinotiendesa. Tinoda kuti ngapanga pane serious commitment kubva kuvakuru chaivo chaivo kuti corruption yakuda kupedzwa. Kana pasina commitment iyoyo inonzi pachirungu political will, tinongonzwa blacklisting zvaregetswa. Saka atova mahumbwe, hazvichatishamisi.
Mukuru weFinancial Intelligence Unit vaOliver Chiperesa vakaudza bepanhau reSunday Mail kuti vari kutora matanho akaomarara kuona kuti hapana vemabhizimisi vanopiwa basa nehurumende voenda nemari yacho pamusika mutema vachikonzera kusagadzikana munyaya dzezveupfumi. Gore rapera hurumende yakati yainge yamira kushanda nemakambani gumi nemapfumbamwe aitenga nekutengesa mari pamukoto. Muna 2009 Zimbabwe yakamira kushandisa dhora rayo nekuda kwekushaya simba asi yakazoridzora muna 2019 asi zvichiri kunetsa kuti mutengo waro udzikame. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Evans Zininga.